hurumende yedu ina makurukota akawandisa akawanda zvokuti kana mutungamiri wenyika ane basa rokuita kumusha ndiwo nine misangano inoendwa nemakurukota vetechnology velocal government vehousing nokuti ivo mutungamiri wenyika yedu uyo havatisiri part of the future kwakuda kutoenda vechidiki vatungamiri vechidiki makurukota echidiki
mutungamiri wekurwanda ataura iye achiti panodiwa kuti Africa inge ichitaura nenzwi rimwe chete uyezve ichishandisa zvainazvo zvinosanganisira zvicherwa kuti inge ichisimudzira upfumi izvi munoona kunge zvinhu zvinganzwisisa neZimbabwe here neutungamiriri uripo
shoko iroro rakagara riri shoko raitarwa navakazo vakazoshaya vaya vanonzi vaMuammar Gaddafi vachitaurwa nezveUnited States of Africa asi chiripo ndechekuti isusu zvinanga zvedu senyika dzemuafrica zvakasiyana uye utongi hwacho hwakasiyana kune utongi hwejekerere hunofambirana nezvekuita honaura kagame kune utongi hweukiribidi nehutsotsi husingabvume kuti zvicherwa zvinge zvichishandiswa pachena sezvinoitwa muzimbabwe zvichera zvezvi madiamond negoridhe rinobuda chinyararire rakawandiswa nematsotsi ari muhurumende
tingati hurumende iripo yakagadzirira here kuti pange pachiita utungamiriri hutswa sezvo musangano uyu wakanangana nehurumende dzenguva iri kutevera
hurumende yaiko zvino iri kutungamidzwa nevanhu vakazvara kuma1920 chakuti saka zvinongoratidza kuti hurumende yacho iripo iyi haisati yagadzirira ramangwana saka zvese vari kutaurirwa ikoko vavazvinzwisisi nekuti tinoti muchirungu ianalog generation kwanga vachida kunge artificial intelligence iot generation saka handifungiri kuti zimbabwe yakagadzirira kuti inge tinge ingaikoko nekuti chiri kuzvokera kumashure